Saka nyaya iripo ndiyo yekuti chanetsa ndechekuti kune varikutotadza kuya kubasa izvozvi. Tiri kuona effective date racho ravharanzi March. Isusu taiti isusu fanoona zvamungatiitire kubva iko zvino kusvika March. Saka ipapo ndo pamwe patinetsa. Uye mukatarisa offer yacho muchaona kuti i-offer yakataurwa nehurumende isusu hatisati tadaira pazviri, hatisati tataurawo zvatinofunga pazviri. Saka tiri kuti isusu dai effective date radzoka kuJanuary. Uyezve tiri ipapo zvakare effective date ipapo tiri kuti mukutaurwa kwazvakaita zvinoratidza sekuti pane zvakawanda wanda zvataurwa zvekuti tinofanira kuti isusu tipindure.
Poitwa sei?
Saka maparties anofanira kusangana paNGNC. Tasangana paNGNC totaurirana. Isusu sitaura zvatinofunga government, sitaurawo zvainoda nezvainokwanisa, sitaurawo zvatinoda, tozopedzisira tazoti isusu tasvika pekuti pari zvino tambosvika pakadai. Saka iroro danho iroro harisati raitwa. Tiri kutarisira kuti tichagona kusangana kuda kumafriday uku kana kuti early next.
Asi kavamwe varingoti mari ishoma zvikuru, mai Alexander.
Tinozviziva kuti mari yapiwa macivil servants haisi reyo yavanga vakatarisira tichitarisa maposition paper atakapinda nawo mumanegotiations. Asi tiri kuti chidanho chikuru chaitika ndechekuti takutanga kuchitaurirana zvino nyaya yemasalaries acho tichitaura maus dollar. Saka tinodaira kuti tichafamba tichawirirana kuti tichafamba sei yatiroti roadmap isusu, kuti tichawirirana kuti kubva pano tifanotambira yatapiwa iyoyi icharevhiwiwa muna April here. Tazobva muna April ichazorevhiwa rini, tichifamba tichidaro kusvika tazosvika patinoda kuti tisvike. Saka tichaita step by step.